Nasi sebato MDC rotungamirwa nababa advocate Chamisa tasangana na standing committee tichiedza kuti tiite basa ratakapuwa ne National Council kuti tiite tese toziva kuti National Council ndiwo organ hombe inotipa mabasa kuti tisusu tiwagadzirisa mabasa iwawo tiitira kuti kana tapedza toenda kunovaudza zvavakatituma kuti patagona ndepati patakonewa ndepati.
Zvii zvikuru zvamakurukura kana zvamasunga mumusangano?
Musangano wedu hauna zvaunosunga asi unotsvaga gwara rokuti tiite mabasa atakapuwa neMinister Council. Tambokurukura nenhau yeZEC kuti tese toziva kuti tukenda kusarudzo. Pari zvino takakumbira kuti ZEC imbochinja zvimwe zvinhu kuitira kuti kana takuenda kusarudzo pasaite kupopota. Tikatarisa iko zvino tine nyaya yekuzeki yekuti tinokumbira kuti zeki tiudze kuti maballot papers atichashandisa pasarudzo pepa racho vakaritenga kupi, uye nyakunyora pepa iroro kuti iite maballot papers ndiani, manyakuchengeta ndiani, kuitira kuti tizive, uyewo tofanira kuziva kuti maballot papers akanyorwa mangani, kuitira kuti kana taenda kusarudzo totarisa kuti asara acho anofambirana nevanhu vavhota here.
Mataura nenyaya yekuti mitemo yesarudzo ivandudzwe, tinonzwa kuti sangano reCrisis in Zimbabwe Coalition mangwana riri kuratidzirawo richinyunyuta nenyaya imwe cheteyo. Muchabatana navo here?
Zviri kuitwa neCrisis in Zimbabwe Coalition tozvikudza chose. Tovimba kuti vateedzeri vedu vari muno muHarare nekwese kwese kana kuchaita kuratidzira ikoko vabatane navo varatidze hurumende yezano kuti sevana vemuZimbabwe taneta nokutambura, taneta nokushaya mabasa, taneta nokupa muzvipatara, taneta kuti vana vedu vakadzidza vari kutengesa mvura murodhi ngavachinje reforms iwawo tumada kuitira kuti tiende kusarudzo, vana vemuZimbabwe vasarudze kwavanoda